manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 1 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe apo matipavo dzidziso yokuti akoisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kutibatane tisatsvaga kuraibva novokuzvi
Mutungamiri wenyika va Emerson Munangagwa vanotaura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kubatana.
Takuenda kwa Munangagwa pamusangano wevedzive dzisondo hazvireve kuti vamuvhangeri uye vakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana veZimbabwe vabatane.
Asi MDC inoti kuenda kwa Munangagwa kumusangano wemachech hazvireve kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika. Imwe nyaya ichangobuda pari zvino muzvare meri mubayiwa vanosungwa vachibva vaendeswa kujeri rekuchikorobhi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Vedzisvondo vaungana muHarare nhasi vachinamatirira matambudziko akatarisana nenyika ukuwo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachikurudzirawo kuti pave nekubatana pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
The Makereka Pastor Sangano Zimbabwe Indigenous Interdenominational Council of Churches vaungana munandare National Sports Stadium nhasi vachinamatira nyika kuti matambudziko ose yakatarisana nawo apere vachitaura pachitiko ichi mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira kuti mapato ose zvematongerwo enyika abatane kuitira kuti agadzirise matambudziko ari kunetsa munyika
Zvingatikonesa kuti tibatane chii tiri vanhu vomuno muZimbabwe apo matipavo dzidziso yokuti akoisuvo vematongero venyika vomuno tichishanda tiri muno tinokonewa neiko kutibatane tisatsvaga kuraibva novokuzvi
Reverend Andrew Taunashe, vesvondo yeFamily of God, vatsinhirawo zvataurwa navaMunangagwa.
Chizevo kuti nyangwe tine zvinonetsa munyika yedu hatizvika yoga inonetseka tinokutova nezvizhinji zvatofana kuonga kuti takakomborerwa naMwari. In fact, ngatikomborere Jehovha kuti Zimbabwe inyika yemukakano uchi ngatikomborere Jehovha pamusoro paizvozvo. Tisaita zvokura pachingoreverana kune dzimwe nyika dzinotova nenhamo dzadzowo dzadziri kukonewa isu pachedu tofana kuti tiungane titarisane pamwe chete nyangwe tine zvakasiyana titaudzane sezvatotungamirwa napurezidend tigone kuita mberi nokubudirisa nyika yedu
Reverend Abel Sande, vecheche Ambassadors for Christ Ministries International, vati chakakosha ndechekuti vatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika, varegererane zvavakatadzirana kana vachida kuti nyika iende mberi.
Saka pano, ndataura mashoko ndakatarisana nevatungamiri vese muromo waMwari kuregererana. Kuregererana ndechinhu chikuru. Mukasaregerana
hamuna kwamunoenda.
Asi mutevedzeri wemutauri weMDC inotungamirirwa navanelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vanoti havana kukokwa kumusangano uyu.
Kuwanikwa kwadiabolos pachechi hazvireva kuti hamuvhangeri. Takuenda kwavamunangagwa pamusangano wevedzisvondo hazvireva kuti vamuvhangeri uye vaakunzwisisa nekukoshesa chido chamwari nechekuti vana vezimbabwe vabatane. Asi iri nyaya yekushayika kwavachamisa mazivire andinoita ini ini handina kumbonzwa nezvekukokwa kwavo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumamwe mapato ezvematongerwo enyika kana akakokwawo kumusangano uyu. Vamunangagwa vakurudzirwa vari mudzisvondo pamwe neveruzhinji kuti varime zvakasimba kuitira kuti nyika ive nemaguta, vachiti nyika ingararame nekupemha chikafu nguva dzose. Vamwe vatungamiri vedzisvondo vanga vari pamusangano uyu vanga vachisanganisira vaEmmanuel Makandiwa navaNehemiah Mutendi nevamwe. Munamato uyu waitwa pasi pedingindiro rinoti joining hands, minds, hearts and voices together in Christ to serve, build and strengthen our nation. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
MDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa inoti iri kushamisika zvikuru kunzwa vemachechi vachikurudzira kuti vezvematongerwo enyika vabatane, asi ivo vemachechi vachikoka bato rimwe chete kumisangano inenge ichitaura zvinhu zvinobata nyika. Mutauriro waChamisa, Dr. Ngulele Kosibanda, vanoti vachamisa havana kukokwa kumusangano uyu.
Tinoziva kuti kune musangano wemachechi, tiri kuziva kuti kune musangano wanga wachitanga ndowezanup washandiswa mazvipwa zvanzi zvikuru zvakutakura vanhu vachibatananga kuHarare. Saka ndozvatangoziva, hapana chatanga taudzwa kuti pane machechi ari kuita izvozvo uye kuti machechi acho ndeapi.
Vemachechi ava vanga vachikurudzira kuti munyika muve nekubatana uyezve vezvematongerwo enyika vange vachishanda pamwe chete, munoti kudii nemashoko avari kutaura?
Munoziva kuti vamugabe chaivo mavhiki mashomanei vasati vabviswa mumasimba vaigonawo kuita basi vanhu vachivaisa mumastadium vachiita hanzi vanhu vedu vanoda kuti titevere kana kuti paitwe zvinhu zvinoda vamugabe. Saka handizivi kuti vamunangagwa nevavo vanozvindeve vamachechi vari kuita izvozvi zvavari kuita vachitaura izvozvo vasina kutaura nevamwe, vanofunga kuti izvo zvavo zvichafamba sei uye zvinogona kubudirira sei pasina kuwirirana nekutaurana pakati pevagari kana kuti vana vemuzimbabwe. President Chamisa vakataura ivo mazuva mashomanena apfuura vari pasouth africa kuti aiwa kaisu takati tinoda kuti tiite dialogue, national dialogue kana kutaurana pakati pevana vemuzimbabwe echance tisati tatarisa dzimwe nzira dzekugadzirisa zviri kunetsa nyika. Saka tinoshamiswa zvikuru saa kuti pane vari kuti ngapaite kutaurana pakati pevana vezimbabwe vasingatevedzeri zviri kutaurana President Chamisa uye vasingadi kuti paite kutaurana pakati pevana vemuzimbabwe.
Semaonero enyu, sei vachamisa vasina kukokwa kugungano iri?
Tinofunga kuti gungano iri harina kukodzera kuti gungano remachechi rinenge gungano zvaro ranga riri rezano rakangopuwa zita rekuti nderemachechi. Tinoziva kuti machechi emuzimbabwe ari very responsible, anoziva kuti hafanirwe kutora masides uye vanogara vachishanda zvikurusa kuti vaunze vana vemuzimbabwe pamwe chete.
Dai vachamisa vakokwa kuurongwa hwaitika nhasi kunational sports stadium uhu vanga vachienda here?
President Chamisa anova munhu anoda kuti paite kutaurira navanotora mukana yese nekuti kana paita nguva yekuti vana vemuzimbabwe vasangana vataurirane vari kuti ivo kana iri jeni ndando kana kuti kutaurisana kusiri kwekutamba vanobatikana nazvo vachiita izvo.
Mutauriri wavachamisa Dr. Ngulele Kosibanda vachitaura vari parunhare vari muZimbabwe. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga, muzvare Mary Mubayiwa, vasungwa nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mushandi wavo apo aida kutora vana vavo. Muzvare Mubayiwa vamiswa pamberi pedare nhasi asi vabva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta ramuzvare Mubayiwa vataura enyamakura sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata baba vavo va Keni Mubayiwa kuti tinzwe zvaitika.
Iyo vari kuti Fikira pira mzuchipi. Kwa wakia enda kutipolo kwa wana. Anakuhiri anana nidi harukutu ya wakangu wakata za kuhiri anasaka nidi harukutu ndakaroa. Aroa nduwa ano mangara. Ano mangara msarema huu mangara ya waka ndukwati nidi ya mangara ndukutu enda kupolis station kwa wajiko nosi. Ndukwati enda mangara ndaroa muna ndakuroa muna. Nduwa nanzi sakaramata mnakuroa muna kuenda kukoti. Ndiba wanzi kwa hindi wakoti nasa. Ndiba wafika mii wakatai wa inani ya kuruwa mungu. Uya kandakaro wa hindi. Zutu ura uroto wa wato. Akana apana chukua ya dhoti na agarowa. Asi bufika mwudi. Ija zopua kia wakiti hindi. Mo wabwa ima tuku teo. Tengu watani.
Saka kutawara kuno muzare mbai wa varimu usungwa.
Watu varimu. Rochukuru kisina ukwela.
Kuvanga vasina kumiriwa ere ni magweta?
Atangatina biyati zimtetwa.
Saka magweta apane zaapikisa were kupamberi pe mtongi wedari?
Atangatina zaka nyanya kutika kumuna anaguruwa anaguri. Saka hindi itaika muna mkano kutia akutomo zaka haripanzi. Pati wakataye. Hindi wafuma kuti it's not something serious. Kati kukodi mkagari mkati. Ndika sina unjisa uti. Kanda zine 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 siya siko mkati agari ve. Adiyanki mbisi.
Se mubereki muruku nzwa sei pamabati warikit kwa mwanasika na wenyu?
Well, sina wadu ya batika na wakuna chepita. Nungu na batikini dozo. Nungu kwa nifo ungo onoti. Kwa mchaka onotimiri ya ere. Kwa biyo apana chapi ungo onoti. Zinungo siya mura wacho, kana wakitia mura waone mano, zichanaka.
Aovanga vari vake ni mubaiwa, bababa mzare meri mubaiwa, vachitaura vari parunare, vari muarare. Zimbabwe inoti iri kuongorora vanhu vatatu vakabva kuChina vari mundege imwe chete uye mumwe munhu ari kufungidzirwa kuti ane coronavirus ari kuongororwa ari kuBotswana. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti ndege iyi yakamhara kuVictoria Falls. Sangano reWorld Health Organization rakazivisa kuti coronavirus yauraya vanhu vanodarika mazana maviri negumi nevatatu muChina, yave chirwere chinofanira kutarisiswa nenyika dzepasi rose. Blessing Zulu Studio 7 abata vamoyo kuti tinzwe zviri kuitika muZimbabwe.
Pane imwe ndege dzakasumuka kubva kuChina ikayapfuura neVictoria Falls nekwandiriko kuno kuchibva yaburutsa vanhu vatatu kubva yazopfuurira kuenda kuBotswana kwayaiteerera uko. Vakazonoburutsa vanhu ndoko kuBotswana. Pane mumwe munhu akabatwa achionekwa kunzi muviri wake wanga uchipisa. Saka vakamuisa muquarantine ikoko, izvozvo zvatiri kutaura. Ari muquarantine, ari muisolation. Saka vari kumirira mari dzavo pasi. Vakatorwa ropa kuti vaone kuti muviri wake uri kupisa nemhosva yecoronavirus here kana kuti kwete. Saka ndozvakamirirwa izvozvo. Saka ichiwo kuno takabvunza kuti vanga akagara navo vakaburuka vacho vanga vari padhuze naye here. Kati ivo vanhu ivavo vakaburuka muno muZimbabwe vabva mundege iyoyo vateererwe chaizvo. Saka vari kuteererwa zuva nezuva vachichekwa kuona kuti havanawo here kuitawo iyo mafivha iwayo kupisa kwomuviri vari kutariswa nana chiremba vedu. Masikati ano ndatoona vana chiremba vangu vachivatarisa. Saka tiri kuita zvese zvinokodzera kuti tisawana utachiona ihwohwo hwecoronavirus husina kunaka, unoomira zvakanaka.
Asi tichitarisawo uwandu hwevanhu vamuri kuongorora kana kuti monitoring wasvika papi?
Nezvinezvi taane vanhu vanosvika mazana maviri nemakumi maviri nemumwe chete 221. 82 vacho vakapinda nekuVictoria Falls. Saka vese ivavo vanhu 221 vari kuteerekwa zuva nezuva. Vanhu vachionekwa kuti vakamira zvakanaka here, vava kupisa muviri here kana kuti kwete. Ndo zviri kuitwa, ndo basa ratiri kuita here.
Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vachitaura vari parunhare kuVictoria Falls naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatura nezuro mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvenyika dzinoti Iran, Libya, North Korea, Syria, Venezuela, Yemen neSomalia kupinda muAmerica. Pamusoro pezvova Trump vakadzikawo mutemo unorambidza kupihwa kwemavhiza ekupinda muAmerica kunze kwenyika munyika dzinoti Burma, Eritrea, Kazakhstan neNigeria. VaTrump vakadzikawo mutemo unorambidza zvimwe zvizvarwa zvekuTanzania neSudan kupinda muchirongwa cheVisa Lottery. Muzinda weWhite House unoti VaTrump vakashandisa chikamu chemutemo weImmigration and Nationality Act, Section 212, Subsection F, uyo unovapa masimba ekurambidza vanhu kupinda muAmerica senzira yekuchengetedza zvakanaka upenyu hwezvizvarwa zvemuAmerica. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taitarombora kanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Sibanda avo vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere charura pasi rose checoronavirus. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Sibanda, mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kubata ikoko.
Inini ndinogara kuBeijing. Ndine organization inonzi Appreciate Africa Network inosimudzira Africa. Munoziva vanhu kazhinji vanowadzosoropodza Africa, vanoti Africa tine zvirwere, tina mari, hatina kudzidza. Saka organization yangu ndakaitanga kudzidzisa vanhu vekuno rimwe divi reAfrica ravasingaratidzwe mumapepa, rimwe divi reAfrica ravasingazive, because ivo picture yeAfrica yavainayo ndeyevana vai vanenge vane tunhunzi mumhino, vana vari malnutritions vasina chikafu nemhuka. Saka kwavari ndo zvaunofunga. Saka mabatira vanozoita maAfricans ndeaya yekuti muri vanhu vakabva kunhamo.
Sei makafunga kutanga sangano iri?
Organization ndakaitanga kuti ndivadzidzise kuti aiwa Africa yamuri kuona iyi haisiriyo Africa. Africa tine zvakadai, tine zvakadai. So ndo zvinhu zvandinoita kunoko for Africa, but ndinozoitawo mamaprogramswo anobatawo madzimai. Ndine inonzi Single Moms Guild, inozana mai vasina varume. Kazhinji kacho futi kacommunity kanotarisirwawo pasi, because vanhu kazonzi single mom vamwe vanenge vachingoti wakarambwa nemurume kana kuti ndiuri wrong. Society vane kanzira kavanokutarisira nako. Saka ndinoshanda kubetsera madzimai ayayo masingle mom kuti vasangane titaure nezvekuti how can we help each other, kudzidzisa vana vedu nekuzvichengetedzawo nekuitawo mabhizinesi. And ndinoitawo futi plus size modeling kunoku.
Makafunga sei izvi?
I'm a plus size myself. Moze yakuti kugara munyika munomu vanhu vese they are kinda small. Aka kana uri munhu muhombe unengoshitoonekwawo futi kunge pamwe unodyisa stereki kana kuti hau exercise kana kuti nenungo, ndo zvavanenge vachitaura. Saka zvinoita futi kuti vanhu vazhinji vakati futei vade kunwa mapiritsi, vade kuzvicheka maincidents hobo evanhu vanenge vachitraya kuslima. Saka ndakatanga Miss Plus Size International yekuti kuratidza madzimai kuti vave proud nini zvavari. Not kuti tiri kupromota kuti ngavafute, but kuti ngava appreciate kuti ndo zvavari. Saka we do ma contest Miss Class Size Beauty Contest. Tinoita own dima counseling sessions ekuti madzimai afarire the way they look. Kana kutovadzidzisa kutopfeka chaidzo hembe dzinofambirana nemiviri yavo. Kana tiri kuno kufuti hembe idzodzo dzinotonetsa kuwana dzevanhu vahombe. So ndinototsayawo kubetsera vanhu vari big kutsvagawo size dzavo kunoku. Basically mostly mama events, my high teas, my events for Zimbabwe nights. Pama side ndinoitwa to my events to my.
Saka vanenge vachida kukubata vachinzwawo nemamwe mabasa amuri kubata vanokuwanai kupi?
Ndine website. Website yangu is www.appreciateafricanetwork.com. Saka pa website ipapo pane ma programs ose andinoita oimwe nana kangano chinoita Pride of Africa Awards. We give my awards to my Africans arimu Asia Pacific. Like I said before, kuti vana vanyanyoziya zvakawandisa nezvema Africans vanongofunga kuti vamwe tiri mbavha tinoita madragi tinongodzidzisa avazivi kuti kune zvimwe zvinhu zvinotoitwa nema Africans mabusiness vamwe vari madoctor ari kutoshanda muno and stuff. So tinoita Pride of Africa Asia Awards every year Asia Pacific. To try and promote my Africans arumunom kuti vanhu kuno vaone zviri kuitwawo nema Africans akugara muno muAsia.
Pane zvimwe here zvitsva zvamuri kuronga iro gore rino?
Ndiri kuita inonzi Refugee Recognition Awards. It's going to be the first one. Mozera futi ndana kutarisa ma refugees, kune ma refugees akawanda ku Hong Kong ma Africans. But vanhu futi vanenge vachivatarisira pasi havasi kuziva kuti vari kuitei vari kuvaona kunge burden for the economy.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina uko kune chirwere checoronavirus chanetsa pasi rose. Kunge magamu inesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi mupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekusangana nenyanzvi mune zvekurima vaJosh Zinzombe, avo vanoshandawo zvakare nekambani yeGreen Farms iyo inodzidzisa varimi nzira dzekurima nadzo dzine hungwaru dzakasiyana siyana. VaZinzombe, taurai kuti zvii zvamunoita nekuti ndinogona kuzotaura nepasipo.
Ndinoshanda nekambani yedu inonzi Green Farms. Tinobatsira varimi muzvirimwa zvavo kunyanya tichinya kutarisa nhaurwa yehoticulture. Tine magreenhouse muno munzvimbo yeHarare nevamukuta nenyika yedu. Tinorima zvakare tine munda kushamba A2 farm, minda yakapuwa vari vatsva.
VaZinzombe, tiri kuona kuti nyika iri kuramba ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura. Zvinhu zviri kuita kuti nyika inge ichidzikirawo munyaya dzegohwo idzi. Zvii zvamungakurudzirawo senyanzvi mune zvekurima?
Shuwa mashovu wenyu makukutu. Nhau yekurima chinhu chakakosha. Chatinoti kana kuti chinodarika chidimbu chehafu inofanira kunge mvura. Naizvozvo tiri kukurudzira varimi vakawanda kuti vashandise mhando inonzi drip irrigation. Mhando yedrip irrigation imvura shoma shoma inenge ichienda padzinde. Yakanakira kuti even murimi kana aine mvura shoma anokwanisa kurima zvirimwa zvake zvakawanda. Ndava mvura inenge ichingoenda padzinde. And also mawidzi kana kuti sora hariwande mumunda. Ndokuti basa remurimi rinenge rishoma. Uyezve pane dzimwe mhando dzinonzi mawater harvesting kana kuti kukurudza mvura kuiunganidza tisawatengi. Kana kuti asa muno muZimbabwe vhiki ratodarika isi kana kuti mavhiki mairi matatu mvura yange ichinaya zuva nezuva asi ichingorasika ichienda. Saka ndikurudzira kuti varimi vakaita matengi mudhuze nemuZimba vakaita matengi nemunzvimbo dzakasiyana siyana pane pachinaya mvura paya voisa magata nguva yedu yatinaa matengi so zvati vaite nguva yakareba. Asi iri kuimwa mhando futi ngakuno kushandisa vanenge vanonga vari mareserva vaivaya kutora plastic senge zvatinoita patinoita fish farming paipai kutora plastic wochera gomba ravo rakakura kana kuti 20 meters by 20 meters wotera maplastic ye black ane zi black sheeting ye inenge in above 200 tons kuruwa uti kukora pacho uweisa maplastic yuwa wogadira matfish ye maduku maduku pansimu asa anu wachofa nguya kareba nyoto wakanda uti asa kuti mfraino pinda umu mpon jiro lengera gadira 20 meters by 20 meters nidi pasipa nguye senda about 5 meters mfra yaka wanda nidi ya chingi job pansimu digi digi teni wazungwe sa shed kuti jiri jiswe yuwa noti pashirungi evaporation muno yivredu yivurakanaka chaizu rasi ya na nini kani utu makadauta sa njika zaketa sa ya na Israel utezi havana yivurakanaka havana mvura mvura yao hili very salt asi mwarikuli nazo nipa msoro isusu muna mvura tinayo mguwa ni mguwa asi mwati mgilagu wafisto wa zatambo kuru kura zuye yivredu wakanaka maclimate conditions ya tina wakanaka muno muno mnika Zimbabwe saka dine ya ukuru zila wakawanda especially which week kwa chini yisimbaraka kwa kinyia kwa kuzi labudi ngawa yende pavu mzumbo duku duku nga jitari sayo mzumbo ya kaita 220 meters kana chitua la 220 meters chitua la 20 by 10 20 by 10 ni kwaza ugudi tira gore ma vegetables ya kita anu kwaza ukingi sa wiki ni wiki ajimba kana 100 dollars ma vegetable but 10 by 20 mzumbo ni kwaza ungo kwa na imba saka aisi nye kuti muna ati mbaka kurisa badi kutangani padiki babu pachiku sumu zira padiki padiki padiki
wakawanda mzumbabwe wa nzombe waja era kurima kukunzi arungori machubage zizwa munga tivarime munguwa ze kutivare nga washidiri zira izotu
mkumu wangu makada kutesa panguwa inu kutu makure anige gumi nyane ura uziradari kilikuja inu importing mabroji ze what culture of South Africa nige South Africa yasu mkira shaka nyanya niye utisugi mpone katikarise mbira isinga nisi yikata siti onye mwezi yata darike onye no anginechiti yenge shitinisu wa dola dola bondi remno Mzimbabwe ngati ti muri ibarima 1 hectare imechete yonye nokasangurisira mwanye anga kudira from 800,000 to 1 million saka ngati ti akwanza kutengesa half kit anenge ine mbiya katinske saka ndinyo yakurudzira varimo vakawanda kuti instead of varimi aspect ma traditional crops anachibage vane chinga vapinde mu horticulture asi kana ona kuti yo ni shungu yekuri mana chita inonzi value addition chigaisa chibage chako wakutengesa uri hofu izozi ukatengesa hofu bhaketi rako rinokwanisa kubudisira machengeji maviri aunongotengesa ne 50 bond uchiwana mari yako irina saka tiri kuti varimi kana wafunga kuti mari yakatisimukire chienda horticulture kana wafunga kuenda kumaadoti maserial crops chiita value addition horticulture kwacho inokwanisa kuita value addition panguva isiri kuwanika ndeu dziya dziya kana kuti zvipo dziya dziya zvakaita sematomati nechi iyo anongwa kwamadhirai uri kumatengesa
manga makateerera kunyanzvi mune zvekurima uye vachishanda nekambani yeGreen Farms vaJosh Zinzombe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa tichitarisira zvakare kuti uchango chitipa chirongwa chakadai nemusi wemugovera sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataura pamusangano wekunamatira nyika vachiratidza chido chekuti vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kunge vakabatana nguva dzose asi MDC inoti kuenda kwavamunangagwa kumusangano wemachechi hazvirevi kuti vava kunzwisisa zviri kunetsa munyika Muzvare Mary Mubayiwa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vasungwa zvakare nhasi vachibva vaendeswa kujeri rekuchikurubhi tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi iyi vainesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzendevele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.